저기다 하나만 팔려면 차리는 맞아 빠는 오고 싶은 자 이오 그치 마 프렉스 안오한 조가 들이스과 이오 빠는 거 참고 받고 가즈과 이 인야 있는 게가 들이스과 내외를 신지 맞아 초라 모차 이리 맞아 람바 모차 이리 맞아 다 그치와 퀴즈 마 살라리 자고 이리 도시노 안 조이치가 고래 내 고래 팔려면 친구 창가 니야만 와서 제가 붙여 오란지 마 베니피사오 Sagar Wenduruno is a Susan of Nakumia and Kitivan Wangi, Vakachari Srakti, Emma Parliamentarians, Aramba Mota, Nishimajino Shicha, Shayenda Ku, Nobatra Pachi, where into cholera. Timotipo Shakar in the Chukuti, Takatarisa Parliament in his Anupief, a Shiripo Shinji Savanabana Kuchinja names of Constitution, Nivitivan in the Vani E. Simple, Ne Supermajority. Shizera is of Javanabana Kuchin Jagawanda. Basanga shandi ni MDC. Chino zongu iri kana ni kuti MDC ya gona iri kuti vanhu veruzhinji vazive kuti ndosiri kuitika muparamende.
Veruzhinji zvavanotarisisa kudai paramende vane here zvavanokwanisa kuitawo kuti vaone kuti vamiririri vavo vaita basa nemazvo.
Chekutanga ndechekuti vanhu vanoziva here vanhu vavakavhotera. Ndakatarisawo pasocial media tisingazozivei kune vamwe vasinga vasiri active. Tinoona sekuti vanhu vazhinji havatozivi vamwe vevanhu vakahwina saka vanhu vanofanira kumacitizens richatova basa ravo kuti vazive kuti ndiani zviya watakapinda muparliament kuti munhu iyeye ari kutaura akatimiririra here saka maererano nekuti vanhu vakatarisirei kunyanya vese vekumaruwa neve mumataundi panogona kuva nekusuwa kuzhinji kana maparliamentarians otadza kudiriva pazvinhu zvakatariserwa nevanhu.
Kune nyaya dzatinonzwa dzinogaro taurwa dzemadzimai dzevana vadiki uye zvirema. Pane here umiriri hwamakaonawo hurimo muparamende itsva iyi hunorerekera kumapoka andataura?
Kuvanhukadzi zvaindizvo muparliament verwindo runo munogona kunge mune 30%. Isati yasvika zvayo 50-50 asi 30% yakadarika yatanga tinayo ndinovimba tanga tiri kuma 20-something%. Vechidiki varimo zvekare muparliament handina manumbers pandiri kunyanyisa vechidiki vanogona kufara kuti zveminista wevechidiki munhu wevechidiki zvareke Coventry.
Pane here zvamunoona zvirimo muparamende umu zvinoita kuti vari kunze kwenyika vaonewo sekuti vari kuiswa mune matongerwo enyika yezimbabwe?
I think diaspora ine opportunity yekuti vatoshandisa iko zvino takanzwa minister of foreign affairs vasb moyo vatiti vana vediaspora ngavauye vabatane nevamwe kuisa mari munyika ipapo vana vediaspora kunyanya vakadzokera kumusha kunovhota ndipo vanofanira kuchiudza maparliamentarians avakavhotera kuti onai takakuvhoterai iko zvino takuda kuti muite fight for our right yekuti isu tivhote tiri kwatiri muri kuda mari kubva kwatiri yanguve yekuti mutiti tikwanise kuvhota saka I think muparliament yegore rino zvichange zvichipiwa maparliamentarians achitaura nekwavo asi basa zhinji rinodzokera kumacitizens kuti ndivo vari kufanira kunge vachiona kuti vanhu vavo vari kuvaitira zvavakavasarudzira.